tinodawo kukumbira kuti vakuru vozomweya munyika mabhishopu mapasta mareverend maapostols vabatire nevanonamata vese kunamatira nyika maintercessors varambe vachinamata kuti nyika yedu isaramba ine mweya wekudeura ropa mweya wekudeurwa kweropa nekuti unomboona kuti maitiro akaitika aya ngeekuti pane zvinoda kugadziriswa munyika yomweya saka ndo chikumbiro changu ini semutungamiriri ari kurutirwe matongerwo enyika kuti ngatichemiri kuna mwari wedu kuita zviviri chokutanga kuitira kuti matambudziko akadai asaramba achingoitika munyika nokuti pano nepano mhere yarira pano nepano misodzi yapa matama chechipiriwo mashoko edu mashoko enyaradzo mashoko ekuchema kuchema kuhama dzakarasikirwa nokuti chiitiko ichi chinouya chisina kunge chapa kana notisi kana kuti ziviso saka zvinhu zvatinoda kuti titi hama dzakarasikirwa vaneshamwari dzakarasikira neupenyu ipapa tine urombo hukuru asi tikurukuru ndechekucherechedza nyaya yengozi yedzimotokari dzemumugwagwa yaramba yongonetsa muzimbabwe
zvino pangaitwa sei kugadzirisa iro dambudziko remumigwagwa iyi
mukatarisa kune dzimwe nyika kunana dubai kunyika dzimwewo dzakadaro vana south africa hongu njezi dzinoitika nokuti injozi asi muno muzimbabwe dzakawanda munyanya nokuti migwagwa yava zvitambo migwagwa yava matei migwagwa yava mifungo kana kuti marira anoparadza nekukohwa vanhu nemhaka yokutanga motokari dzedu zhinji dzakaparara dzine mateya masipepasi acho mashoma uye dzimwe dzakura zvakanyanya dzimwe hadzina mabhureki nokuda kwokuita zvakaita nyika chechipiri migwagwawo yedu yakanyanya kubva yaita mitete kana kuti yakamanikana zvakanyanya zvokuti kazhinji kuva nenjodzi yakadai kunowanzokonzerwa nemigwagwa saka inyayawo yemaamiro ekunze kwenyika matungamirwo anoitwa nyika yedu ekuti tofanira kunge tine urongwa nemuono wakachenjera kunana dubai kune migwagwa inoenda yakadai kunana america pamiruko iri mberi gumi kana misere mitete misere uri mugwagwa uri kuenda kurutivi rumwe chete zvinoitawo kuti zvisava nematambudziko atiri kuona ekuti vanhu mukore uno kunonzi kwaitwa head on kureva kuti kusanzwisisa matambudziko ari kukonzerwa nekwashi kana kuti urwere huri muhurumende neutungamiriri hwenyika nekuti zvese izvi zvinofanira kunge zvaakaonekwa nguva iripo toronga migwagwa yofadzwa migwagwa yogadzirwa